Vakuru vakati kuipa kwechimwe kunaka kwechimwe. Izvi ndizvo zvinenge zvakaitika muboka rezvekutengeserana revezvitoro, iro rinoti kunyanga hazvo rakakanganiswa zvakanyanya nedenda reCOVID-19, rakatokura nezvikamu zvishanu nechiga chimwe kubva muzana kana kuti 5.1% mugore rino. Izvi zvakaziviswa nemutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu svondo rapera, vachiti vanofara kuti boka ravo rakakura nezvikamu zvavakanga vakatarisira gore rino, kunyanga hazvo rakasangana nezvimhinga mupinyu zvakakonzerwa nedenda iri. Nyanzvi mune zveupfumi vari mutungamiri webato rinopikisa reNationalist Alliance Party uye vari nhengo yePollard vaDivine Hove vanoti zvinenge zvakakosha kuti panzwisiswe kuti kukura kuri kutaurwa uku kuri kubva papi kuchienda papi.
Chekutanga chatinowanzoda kucherechedza isu ndechekuti growth iri kurehwa iyi iri kubva papi ichienda papi, nekuti increment iyo yoga inokwanisa kuitika, asi izvozvo hazvitaridzi zvizere kuipi kana kuti damage kana kuti kushata kwakaita economy kana kuti sector yacho panguva iyoyo. Saka zvinhu zvinenge zvakakosha kuti tinzwisise kuti growth rate iyi iri kubva palevel ipi ichienda palevel ipi.
Asi mwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotsanangura zvinotariswa pakukura kuri kutaurwa uku vachiti
vanenge vachitarisa yatingati pachirungu sales kana kuti turnover, zvigadzirwa zvavanenge vatengesa mugore rino. Tichienzanisa nezvigadzirwa zvakatengeswa gore rapera, ndo kuyera kwavanoita kukura kweretail newholesale sector.
Asi vahove vanoti kunyanga hazvo pachida kunzwisiswa kuti zvinhu zviri kufamba sei, zvinenge zviri zvinhu zvakanaka chose kuti upfumi hwenyika hwakakura munguva yezvimhinga mupinyi zvedenda reCOVID-19, zvichiwedzerwawo nekushandiswa kwemari yekunze kana kuti maUS dollar munyika. Imwe nyanzvi yezveupfumi uye vakambotungamira sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaJohn Mufukare vanotiwo kukura kweboka revezvitoro uku kwakave minana chaiyo pachitariswa matambudziko akawanda akakonzerwa neCOVID-19 anosanganisira kuderedzwa kwenguva dzekuvhurwa kwezvitoro uye kumbovharwa kweboka revanozvishandira rinove ndiro rave guru kudarika vakabayirwa zvitupa.
Economy yeZimbabwe yawandira kune vaya vanozvishandirwa vega informal sector. Mulockdown vanga vasina mare. Takatarisa zvese izvi kuti sector yavo yakakwanisa kuita the 5.1% increase yavanga vakatarisa pasina COVID. Mashamiso chaiwo chaiwo, minana chaiyo chaiyo. Vamutashu vanoti minana iyi inokonzerwa nepatriotism. Dai utungamiriri wemasectors ese eZimbabwe waida nyika ino severetail sector, chokwadi tingadei tiri muchine mukaka.
Imwe nyanzvi yezveupfumi vari munyori wezveupfumi mubato reMDCT Dr. Tapiwa Mashakada vane mamwe maonero panyaya iyi.
Chiri kuitika ndechekuti vanhu wandu hwavo nematengero avari kuita anoboosta masales eretail sector. Population iri kubhuluma, iri kukura, saka madimands ezvinhu zvechikafu nezvimwe zvakadaro zviri kuwanda. Saka retail sector iri pabishi rokutengesa zvipfeko, chikafu nezvimwe zvakadaro.
Asi Dr. Mashakada vanoti chinonetsa muboka iri inyaya yemitengo iri kuramba ichiita chamuramba mhuru.
Chinongonetsa musekta iyo yemitengo. Mitengo vanhu vari kukomplaina mitengo yakakurisa ende dambudziko ratotadza kugadzirwa, nokuti zvimwe zvacho vari kugaidwa neparallel exchange rate kana kuti exchange rate yemusika mutema.
Vamwe vanotevera zveupfumi vanoti kunyange pakaita matambudziko akadai, veruzhinji vanototi vatenge zvekudya pamwe nezvekupfeka, izvo zvinogona kunge zvakaita kuti boka iri rikure. Mune dzimwe nyika vanoongorora zveupfumi vanoti boka iri rakatokura munguva yeCOVID-19 sezvo vanhu vakawanda vakanga vasina zvekuita kunze kwekutenga zvinhu muzvitoro kana pamadande mutande. Sezvo nyika yatarisana nemwaka wekurima pamwe nezororo rekisimusi, boka rezvekutengesa iri rinogona kuwedzera zvakare kukura kwaro sezvo vanhu vari kuita besanwa muzvitoro, kunyange hazvo vashandi vari kuchema nenyaya dzemihoro yavanoti haina chaishatenga.